vadzidzi vange vakawanda vaungana vakafamba vachida kunosiya gwaro kuhofisi yemukuru wepachikoro chepamusoro ichi vachiti mari yavakawedzerwa iyi havakwanisi kuibhadhara. Gweta revasungwa ava vaphilip Shumba vezimbabwe lawyers for human rights vati vari kupomerwa mhosva yekuita musarinya kana kuti public nuisance pasi pemutemo wecriminal law codification and reform act. Vamwe vasungwa vanosanganisira vakareji Gara, vashabhiriki Kamakuni namutare Kimberly Johni, mutauriri wezinhasi mumasvingo vatadiwa mushonga vachoropodza kusungwa kwevamwe vavo vachiti kutyorwa kwekodzero dzavo.
Isusu tinoona sekunge kungunikidzwa kodzero dzedu nemapurisa, nekuti isusu munoona kuda kwaita fisi vashomari vanokwanisa kuzvibhadhira musi vazhinji wedu vabereki wedu masizo sevana tanoona kuti mari yakwanisa kuibhadhara. Kwete patinopisira tidzirwa kuti tigadzire kodzero dzedu tinova tisungwa mapurisa aya ndoona senge anenge achitiona senge tatinoino kuziyena, asi tinge tichitofosoone situation inenge iri pagraundi kuti tinge tichiratidzira, nekuti fisi hapana munhu angambotumba imba madoti anongoratidzira kati zvinongomutimidza sega nekuti fisi yakakwira zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiriri wezinhasi munyika vaBeno Nyuwe avo vati vakuru vezvikoro hapani kushandisa mapurisa kusunga vadzidzi vanenge vachinyunyuta.
Titori necrisis hombe semastudents, because tikatarisa behavior iyi yekuneka mastudents nepolisi haisi kutanga nhasi kuchizetu, just mafew weeks apfuura pakuuzetu vakaita the same thing vakasunga mastudents kuMSU 2 days ago. Vanga vakadira mapolisi muuniversity after mastudents ataura kuti mimari yavati tichibhadhare iyi hatizoikoni, and nhasi vasunga 6 kuchizetu. Taakutosvaka kuti patinoda kutaura nevakuru vechikoro isusu taakupindwa nemapurisa taakusungwa. Zvichiri zveyunivhesiti here kana kuti pane zvaakuitika zvatisiri kunzwisisa?
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekta kuda kwacho tihwavati vanga vasati vasungwa nezvenyaya iyi.
Ndikeiwo mamiri dzirikucheka kutana handisati zvakanga zvanga zvasvika tinocheka kuti pane zvakadaro zvaitika here.
GZU yakawedzera mari idzi kubva pazviuru 60 emadhora emunyika 66,000 kusvika pazviuru 350 emadhora emunyika 350,000. Vadzidzi vazhinji vanoti mari iyi yakawandisa sezvo vabereki vavo vasingawani mari yakadai, kunyanya vashandi vehurumende nevarimi. Mutauriri wechikoro cheGZU paAnderson Chipatiso havana kukwanisa kutipa divi ravo vachiti vanga vachishayira mota kuenda kuHarare. GZU inobatana nevamwe mayunivhesiti akaita seMidland State neUniversity of Zimbabwe izvo zvakakwidzawo mari yechikoro munguva pfupi yapfuura. Kuripota rezvedzidzo yepamusoro muzinafundo Amon Muruyira vakaudza dare reparamende mwedzi wapera kuti mari iyi haina kuwedzera zvakanyanya pachishandiswa chikero chemadhora ekuAmerica. Izvo zvakatsinirwawo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora mubepanhau reSunday Mail kuti vadzidzi vanokwanisa kunotora zvikwereti vozobhadhara. Asi zinhasi inoti mari yacho inodiwa nechimbi chimbi nemabhanga uye hakuna mabasa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.